mashoko avo pazvara nhasi rakanzi nesadhaki nderekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati zvirango zvinofanirwa kubviswa nokuti hazvisi pamutemo uye zvinokanganisa upfumi. Izvi zvatsigirwa nasachigaro wesadhaki vari mutungamiri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi avo vakurudzira kuti zvirango zvibviswe vachiti zvinokanganisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. Vati vakatemera zvirango havafaniri kuda kuzvishandisa kuti vanhu vapidigure hurumende. Kucherechedza zuva iri, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaswera zvichiratidza panze pemuzinda weAmerica. Vari kutungamirira chikwata cheBroad Alliance Against Sanctions, icho chakatanga kuratidzira vari panze pemuzinda weAmerica muHarare muna kurume 2019, vaKevin Chitsunge vati zuva ranhasi vana veZimbabwe varatidza kuti vanoda kuti zvirango zvisvibe.
Saka nhasi tauya pano isusu vana veZimbabwe taungana tine matungirwo enyika tinenge tichisapota mapato ati apo tiudzirwa ngezveupfumi zvatakaitirwa ngazvibviswe, ngazvibviswe zvisina kunzi tangai maidai kuti kudzorwa ngezveupfumi. Hapana kunge pafanira kunge paine condition kudzorwa ngezveupfumi zvive chibviswe, nekuti hakunazve yatingati idonzvo raura vanga vachiitira zvirango zveupfumi izvi. Saka nhasi vana veZimbabwe vaungana pano panzvimbo yeAmerican Embassy patiri isusu Broad Alliance Against Sanctions tichiti masanctions anofanira kunge achibviswa unconditionally.
Nhengo dzeZANU-PF dzakawanda nevari musangano rePollard vange vari pakuratidzira uku. Mutungamiri webato rinopikisa reUnited Democracy Movement inova nhengo yePollard vaPhilip Mugadza vatiwo
nyaya yaita kuti ndiuye pano inyaya yeunyengedzi hwandinoona kuti huripo pamusoro peAmerica. America semazira munozviita yakavaka the biggest embassy in Africa muno muZimbabwe, munyika yavakaisa masanctions they built the best embassy. Kwandiri handisori zvikurevazvikurevawo kuti chinyi vari kureva kuti chiichazvichaiti. Saka ndirikufunga kuti nokutaura kuti aiwa ngavabvise masanctions, kana iri nyaya yekuti vari kufunga kuti pane corruption ndozviri kuitika ivo ngavakuti masanctions acho tozoona ane vari kuita chii corruption yacho. Tosangana kuti ko muri kuita sei zvozi vanhu vari kuneseka, vanhu vari kutambura kuda kwachi kwemasanctions.
Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzavanhu vamarufu Mandevere vati zviri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kupedzera museve kumakunguwo hanga dzichauya.
Tukarizira kazhinji tinobatsira kutarizira kungoita kuti vamwe vanzwisise vaonewo nekuti tatarizirwa, asi chimataurira andiri kuita kana Zimbabwe isina kugadzirisa zvozvo inofanira kunge ichigadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzekubira mishonga, nyaya dzecorruption. Hapana zvinoshanda.
Sachigaro womubatanidzwa womasangano anorwira kodzero munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vati Zimbabwe ine mhando dzezvirango mbiri dzinoti zvinotemerwa nedzimwe nyika pamwe nezvavati zvinotemerwa nehurumende kuvana veZimbabwe.
Ndinoona kuti mhando yezvirango zvanyanya kutambudza vana veZimbabwe imhaiti zvirango zvatinozvipa isu zvatinopiwa nehurumende ichipa vagari vemunyika ino, zvinoti izvo uori umbimbindoga usatedzera bumbiro remutemo. Nokuti kana tichitarisa zvinhu izvi tinoona kuti nyika ino yeZimbabwe yarasikirwa nemari yakawanda kwazvo kupfuura mari yetingarasikirwa nezvirango zvekunze. Tichitarisa izvo kuti nyika yarasikirwa nemari ingakwana kuita 32 billion kubva 2000 kusvika 2020 nemari yanga ichibuda nemutoo usina kuira zvakanaka usiri pamutemo ino.
Muzinda weAmerica muHarare mumashoko yavo padandemutande reTwitter varamba mashoko ekuti zvirango ndizvo zvakanganisa hurumende yeZimbabwe. Vati chakanganisa upfumi huori uye vati America yakazvipira kudyidzana nevemabhizimusi munyika vasingaiti zvouori. Muzinda uyu waburitsa nyaya zhinji dzeuori dzawati unoratidza chapa kuti upfumi hweZimbabwe hugodame. Muzinda weBritain muZimbabwe waramba kuti wakatemera nyika yeZimbabwe zvirango uchiti zvakatemerwa vanhu vashanu vanotevera chete vao wenyewe vaive gurukotera vasori va Godwin Matanga mukuru wemapurisa va Anthony Msenyatwe mumiririri weZimbabwe kuTanzania vaive mukuru wemauto ePresidential Guard va Isaac Moyo mukuru wesangano revasori uye muzvina bhizimusi anodyidzana nezaMPF vakuda kwasheta gwirei. America yakatemera zvirango vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe muna 2003 ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. European Union yakatemerawo vamwe vakuru vehurumende ava zvirango muna 2002. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.